Mutongi wedare, amai Judith Taruvinga, vatura mutongo kuti varuzivishe vapike kwemakore maviri, pamhosva yekutanga yekunzi vakakurudzira mhirizhonga, asi vasendeka mwedzi gumi parutivi, sezvo akakarike kutanga varuzivishe vachibatwa nemhosva. Pamhosva yechipiri yekunzi varuzivishe vairamba kusungwa pavakapara mhosva yekutanga, amai Taruvinga vati varuzivishe vagare mujeri kwegore, asi vasendeka mwedzi mitanhatu parutivi. Amai Taruvinga vati nguva yavatara kuti varuzivishe vapike pamhosva dzose dziri mbiri ichange ichifambirana, saka nokudaro vati varuzivishe vachapika mwedzi gumi nemina. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 vakakomberedzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo achivamanikidza kupinda motokari yavo, ayo anga achivarambidza zvakare kutaura nevatori venhau kuti havana kufara nemutongo watorwa nedare.
Zvanzi mako atongerwa mutongo wekuti anopinda mujeri, saka hanzi 14 months ari mujeri. 14 months dzino exclude dziri suspended, saka he's been given a custodial sentence. No clear reasons were given as to why he can't do community service or be fined. These are very petty menial offences.
Rimwe remagweta eMDC Alliance uye vari nhengo yebato iri vaJacob Mafume vati vachakwidza nyaya yavaharuzivishe kudare pamusoro nechinangwa chekuti mutongo uyu usendekwe parutivi.
Inge magweta achaapila toona kuti zvinoita sei. Kune matare makuru, matare makuru anokwanisa kuona nyaya iyi vokwanisa kuuya nemutongo unenge uri nani.
Vaharuzivishe vanonzi vakakurudzira vanotengesera mumigwagwa avo vaisungwa nemapurisa kuti vaite mhirizhonga pakati pedhorobha muHarare gore rapera, zvakazoita kuti mapurisa pamwe nemotokari yavo vatemwe nematombo nevanotengesera mumigwagwa ava. Zvinonzivo mapurisa paida kuvasunga, vaharuzivishe vakaramba kusungwa vakagara pasi, zvakazoita kuti mapurisa avatakure. Asi varuzivishe vakaudza dare paitongwa nyaya iyi kuti vaitobvawo mune imwe imba yekudyira iri muna First Street pavakaona mapurisa achisunga vanotengesera mumigwagwa. Mumwe mupurisa ndipo paakasvika kwavari akavatorera nhare mbozha yavo achiti, tinokuzivai vanhu veMDC munonetsa. Varuzivishe vakatiwo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Zvichakadai, taita bongozozo panze pedare mushure mekuturwa kwemutongo uyu, apo mumwe mupurisa apomerwa mhosva yekubata dzamu reimwe nhengo yeboka remadzimai reMDC Alliance amai Vongai Tome, mapurisa paangaodzinga vanhu vose vanga vafambira nyaya pamatare. Zvaita kuti mapurisa nenhengo dzeMDC Alliance idzi vakandira nemakobvu nematete. Mapurisa azopedzisira oroa vanhu, zvaita kuti nhengo dzeMDC Alliance idzi dziite rutsoka ndibereke dzichiti aziva kwake aziva kwake. Mumhirizhonga iyi pazosungwa maitome nomwe wechidiki anzi anonzi Ngoni Dzapfumba, ukuwo mutori wenhau wekambani ye263 chat Samuel Takawira akakuvara ruoko mushure mekurohwa kwaitwa nemapurisa. Munyori mukuru musangano rinomirira vatori venhau vechidiki Ream Journalists Association vaFilimon Jambaya vashora kurohwa kwaitwa Takawira nemapurisa, vakakurudzira hurumende kuti ikoshese kodzero dzevatori venhau panguva yavanenge vachiita basa ravo.
Ngava vachiremekedza vatapo venhau pavanenge vachiita mabasa avo. Izvino zvita vatapo venhau zvinobvumirwa nebumbiro remutemo kuti vange vari papi nepapi zvavo vachinge vachiita basa ravo. Asi tikazoona mapurisa mamwe aya anobatwa nemanyemwe kana kufarisa achiratura vatapo venhau, hatinonzwa kushushikana zvikuru. Hurumende ichinge ichimbotipromisa kuti aiwaka ichazenge ichimeka shuwa kuti ichange ichishanda nevatapo venhau. Asi tichiona hunhu hwakadai sehwokurova vatapo venhau, aiwaka tinoti izvi hazvibvumirwe. Ende isu seboka revanyori vechidiki tichazama kuti tinge tichitsvaga audience nevakuru vekumapurisa tivataurire zviri kuitwa nemapurisa avo anenge ari pagraundi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa apo taenda pamhepo. Mune imwewo nyaya, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition raburitsa gwaro nhasi richikurudzira sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC kuti ritumire masoja kuMozambique nekukasika, richiti kusagadzikana kuri muMozambique kunogona kukonzera kusagadzikana munyika dzose dziri muSADC dzinosanganisira Zimbabwe iyo yakavakidzana neMozambique. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, vamavela sikumalo, vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kuri kuita vatungamiri veSADC kupindira pane kusagadzikana kuri muMozambique uko kuri kukonzerwa navanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado. Zvinonzi kusagadzikana kuri muMozambique kwakonzera kuti vanhu vanosvika zviuru mazana manomwe 700,000 vasare vasina pekugara. Pamwe nekufa kwevanhu vanodarika zviuru zvitatu 3,000. Vakumalo vati vakuru veSADC vanofanira kubata nyaya iyi vasingaite zvekuibhabhadzira.
Zvikasiyiwa zvisina kupera zvichaitika futi kune dzimwewo nyika dziri mudunhu redu rino reSADC, zvozokonzeresa kusagadzikana kwatinotya ikoko kuti kungaitika mudunhu medu. Chechitatu ndechekuti SADC ngaishandise kana kuti ngaiite invoke Article 6 subsection 1 yeSADC Mutual Defense Pact, iyo inotaura kuti kurwiswa kwemember member state yeSADC kunogona kuunza kusagadzikana mudunhu redu rino reSADC. Chechina ndechekuti SADC ngaitumire mauto munyika yeMozambique kuitira kubatsiridza nyika iyi mukuchengetedza runyararo uye kugadzirisa kusagadzikana munyika umu. Serimwe dano ringatorwa panyaya iyi nekuti SADC yenge yaita nguva yakangotarisa vanhu vachifa, vanhu vachishungurudzwa. Sakawo ioption iyoyo yatiri kupa kuSADC kuti ngaiise mauto munyika yeMozambique kuitira kuchengetedza runyararo.
Zvichakadai, komiti inoona nezvematongerwo enyika kuzvidzivirira pamwe nekuchengetedzeka muSADC yeOrgan on Politics, Defense and Security yakatarisirwa kuita musangano muguta guru reMozambique reMaputo nemusi weChina kuti izeye nyaya iyi pamwe nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.